This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 8 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women's Day.
Dare redzimhosva rinoudza mapurisa kuti asavhiringa urongwa huri kuitwa mangwana nemhuri yekwadzamara, apo ichacherechedza kusvitsa kwavaitaidza mara gore mushure mekupambwa nekutsakatika.
Munyori wechidiki muzanu PF vapupurai togarepi vanoti vechidiki mubato ravo havana masimba ekuvamisa basa sezvo vakagadzwa pachigaro ichi nemutungamiri webato vaRobert Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva remadzimai reInternational Women's Day. Dingindira regore rino rakanangana nekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhukadzi nevanhurume vabatana nhasi muHarare vakafora makiromita mashanu vachicherechedza zuva revanhukadzi pasi rose. Kufora uku kwaitwa semucherechedzo kuhurumende kuti inofanira kupa masimba kuvanhukadzi, kwete kuti zvingova zvepamuromo chete. Mukuru wesangano rakazvimirira reAIDS and Arts Foundation Zimbabwe vaEmmanuel Gasa vati kunyange hazvo vari munhurume, shuviro yavo ndeyekuti kusimudzirwa kwevanhukadzi kuchitanga kuonekwa.
Takatarisana neAfrica Union isusu tiri kuti iro igore rekodzero dzemadzimai, gore ra2016 rinori. Saka tinofara isu tichiti planet 50-50 by 2030. Kunova iko kuti tinoda kusimudzira isusu kuti madzimai vasimukiriwo muzvinzvimbo zvavanga vakadzimirirwa. Saka tikukumbirisa kuti yasvika zvino nguva yatinotora vanotungamira nyika dzose, nyika dzedu muno muAfrica, kuti ivo pachezvavo vachikwanisawo kufamba zvavanotaura.
Vachitaurawo pachiitiko ichi, sachigaro wekomishin yakazvimirira yekuenzaniswa kwemikana, Gender Commission, Muzvare Margaret Mukana naSangarwe vati hondo yekuenzaniswa kwemikana inobudirira chete kana izvi zvikatangira mudzimba. Muzvare Mukana naSangarwe vati vafadzwawo nekutsigirwa nevanhurume mukurwira mikana yamadzimai.
Guru randinoda kusiyira mhuri yeZimbabwe seZimbabwe Gender Commission ndeyekuti vana mai naana baba zvinhu zvese zvinotangira kumba. Saka tinofanira kutanga kudzidzisa vana vedu vakomana nevasikana kuti vakure vachiziva kuti vakaenzana. Tisati vasikana ndo vanoita basa, vakomana vakagara. Saka tikatanga tichikudza vana vedu vachiri vana vadiki, kana vachizenge vakura vanenge vachizoita saizvozvo. Uyezve ndinonzwa kufara nokuti taona varume vakati wandei wanga varipo pakupembererwa kwezuva iri remadzimai. Zvinotaridza kuti varume vaakutanga kuona kuti nyaya iyi haisi yemadzimai chete, asi kuti ndeyedu tese pamwe chete, madzimai nevarume.
Izvi zvatsigirwawo nenhengo yeWomen in Management, Business and Development Trust, Dr. Nyepudzai Nyangulu.
Iyi ikurudziro yandinopawo kurana nana baba, ikurudziro yandinopa kuna ana baba nana mai kuti vabate vana vavo zvakafanana, vachikurudzira vanasikana pamwe chete nevanakomana. Ndosaka tichitaura kuti gender equality zvinofanira kutanga mumba muna amai nababa, vachibata vana vakafanana, vachikurudzira vana, vachitarisa mugunho wemwana, vachitarisa matalenti emwana, vachitarisa zvinofarira mwana, vachikurudzira mwana kuti akwanise kuva munhu akazara.
Mukuru weWomen's Trust, rimwe remasangano muZimbabwe ano vanorwira kusimudzirwa kwevanhukadzi Mozhare Luta Shaba vati vanofadzwa zvikuru kuti sangano reUnited Nations rakatara nguva yekuti nyika dzese dzinge dzichizadzisa chiga chekusimudzirwa kwevanhukadzi.
Chatinoona ndechekuti izvo nyika dzese dzepasi rino dzakabvumirana mumasocial development goals kuti tichange tichiramba tichikurudzira kuwanikwa kwakaenzana kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, mikana pakurarama, mikana pakutungamirira, mikana paupfumi.
Zvichakadero, mudzimai wemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika gore rapera muna kurume vaitai Dzamara, amai Shefra Dzamara, vatiwo madzimai anofanirwa kutora zuva ranhasi kushora mabasa akaipa anoitwa nehurumende yeZimbabwe.
Ndoda kuti kumadzimai ngatisimukei titi no co-abduction, mundibatsirewo kuti nditaurewo kugovernment yeZimbabwe kuti murume wangu anoka achisunungurwa kwaari.
Sangano reUnited Nations rakatara gore ra2030 kuti nyika dzepasi rese dzinge dzave kupa mikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Chirongwa chanhasi chapindwa nevamiriri venyika dzekunze pamwe nemasangano akazvimiririra paurongwa hwaitirwa pamuzinda weAustralia muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mdadigwa.
Dare repamusoro nhasi rapamhuri yekwaDzamara, mvumo yekucherechedza kusvitsa gore kwavaitai Dzamara zvichitevera kupambwa nekutsakatika musi wa9 kurume gore rapera. Mapurisa ayambirwa kuti asavhiringidza urongwa uhu. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Gweta remhuri yekwaDzamara vaKenneth Masiye vati mutongi wedare Justice Clement Piri vati vatambira chikumbiro chavo vachiti kuratidzira kana zvirongwa zvakaita seizvi zvinobvumidzwa pasi pemutemo wenyika.
Dare zvarataura nhasi ndizongoti muchidimbo mhuri yekwaDzamara ine kodzero iri muconstitution inovaitisa kuti vakwanise kuita yavangati kufamba vachidemonstratawo zviri peaceful, kugunganawo sevanhu vari kuda kunamatawo zviri peaceful. Saka zvatatangangotaura mumapepa edzimhosva tichitaura kuchiti mapurisa haana kana kodzero yekuvamisa kuti vaite izvozvo. Ndozvangotaura nedaro vachingosimbisawo kuti zveshuwa constitution inotaura kudaro.
Asi mutauri wemhuri yekwaDzamara vaPatterson Dzamara vange vataura kuti mhemberero idzi dzange dzichienderera mberi zvisinei nezvange zvichabuda mudare. VaDzamara vanoti gore rapfuura range rakaoma sezvo vange vari kuedza kuona kuti mukoma wavo angawanikwe sei, uye vati zvinosuwisa kuti mapurisa ari kuti haana zvati awana pakutsvaga kwaari kuita. Mudzimai wavaitai Dzamara yamai Shefra Dzamara vanoti vachapindawo pazvirongwa zvekucherechedza gore murume wavo atsakatika, uye chavanoda chete kuti murume wavo adzoke kumba. Vanoti kana vana vavo chaivo vari kuda zvikuru kuti baba vavo vadzoke kumba.
Vanoti everyday vanobvunza zvababa vavo, vanotobvunza kuti kwedhedhi vachauya rini. Vanotoona kuti vana zvizviri kuvakanganisa, haridoke vasina kutombobvunza dhedhi vachauya rini.
Sachigaro weitai Dzamara Trust Bishop Anselmo Magaya vaudza Studio 7 kuti gore rapana murwiri wekodzero uyu atsakatika, uye hurumende iri kutadza kumutsvaga.
Tinoshungurudzwa nokuda kwechikonzero chekuti mapurisa edu anova ndiwo anofanira kunge achengetedza upenyu hwevanhu. Haana kungokundikana chete kuita zvakataurwa nedare guru zvokuti vapa vachitaura nyika Zimbabwe kuti vasvika papi nokuongorora nyaya itai Dzamara, asi vari kupfuura mberi nokushungurudza nokumisa zvine chisimba minamato nemagungano atinenge tichiita kuchinamatira kudzoka kwaitai Dzamara.
Vamagaya vatiwo vanhu vemuZimbabwe ndivo vane simba rekudzivirira zvakaipa, uye vanofanira kutsigira chirongwa chemangwana.
Kunyambirawo zvekare vamwe vanhu vari kuenjoya kavha yeZanupf nhasi kuti hazvisi kuzoramba zvakadaro. MuZimbabwe hamusina munhu ari safe. Mangwana ndiwe ngatibatirane pamwe chete tirwise chiro chisina kunaka, uye kune vamakereke ngatimire pamwe chete chinamata nekutsiura zvakaipa.
Vanhu vanotarisirwa kuungana muAfrica Union Square vobva vazomacha nemugwagwa Jason Moyo vakananga kuRotten Row vozodzoka naSamora Machel vozoungana paAfrica Union Square apo pachaitwa munamato. Manheru pachaparurwa firimu rinoratidza mararamiro aiita vaitai Dzamara pamwe nerumbo rwavakaimbirwa nemunin'ina wavo vaPatterson Dzamara. Vaitai Dzamara vakapambwa pedyo nekumba kwavo kuGlenview musi wa9 kurume gore rapera, uye kubvira musi uyu mhuri yavo inoti haisati yanzwa kuti vari kupi. uye mapurisa anotiwo asati aziva kuti vari kupi. Vaitai Dzamara nevamwe vavo veOccupy Africa Unit Square vairatidzira vachida kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa vachiti vatadza kutonga nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Gweta rinoona nezvemitemo mumabasa vaRogers Matsikidze vanoti hurumende inofanira kuita hurukuro kunze kwematare nemakambani anga achichera mangoda kwamarange pachishandiswa mutongi gava kana kuti alternative dispute resolution. Izvi vati zvinobatsira nyika kuti irambe iine chimiro chakanaka kune vekunze vanenge vachida kutanga mabhizimisi munyika, uye zvinobatsirawo makambani anga achichera mangoda aya kuti mune ramangwana akwanisewo kushanda zvakanaka nehurumende yeZimbabwe. Gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWalter Chidhakwa vakati makambani ose ari kuchera mangoda anga abva kwachiyadzwa mukati memwedzi mitatu, vachiti makambani aya ainge aramba kubatana ari pasi pekambani imwe chete yehurumende. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatiwo makambani aya ainge awana mari inopfuura mabhiriyoni 10 nemashanu, asi hurumende yakawana mabhiriyoni 2 chete kubva zvakatanga kucherwa mangoda kwamarange. Makambani aya akabva akwira kumatare achiti hurumende iri kutyora bumbiro remitemo nekuvatorera marezinesi. Nyaya iyi yanga iri mudare zvakare nhasi. Kuti titaure nezvenyaya iyi tabata vamatsikidze avo vati pamutemo hurumende inokwanisa kutora marezinesi emakambani aya.
Mutemo wemuno unobata kucherwa kwezvicherwa zvakaita sana diamond nana gold Mines and Minerals Act. Maziviro angu ndiwo kuti unopa hurumende simba pamusoro pezvicherwa kana kuti yatinoti ownership. Asi hurumende inozopa yatinoti malicense kune vava vanochera anenge ane zvinguva dzakasiyana siyana dzavanogona kuchera nekunge vachiwana zvicherwa izvi. Saka kana tawanawo zvicherwa Mwari vatikomborera, tinochifanirwa manje kuchigona kuti zvishandise zvakanaka. Hongu tinoziva kuti mumitemo yenyika repasi rese kunenge kune issue dzemarights eprivate property, but sezvandambotsanangura handifunge kuti makambani ayanga akapiwa kuti ndimi vavaridzi vezvicherwa, asi kuti anga akapiwa marights ekushandisa anova ndiwo aripo. Andofunga kuti anogona kubatsirwa nakugadziriswamwa neyatinoti alternative dispute resolution kana kuti kutaurirana nokukurukurirana vanhu vachishandisa vanhu vane unyanzvi ho.
Izvi zvinenge zvichifamba sei?
Makambani aya nehurumende vanenge vava kuchigara pamwe chete, havachaende kumatare voratidzana kuti isusu dambudziko ratatinaro ndiriri, tiri kutiwo takaunzawo equipment ediri so much dollars, tikawanawo nguva yakati mari yakati, tikaitawo malosa akati kana aripo, kana vakaitawo maprofit vachiratidzawo. Zvoonekwa kuti nokuti basa reADR ndiri kutraya kugadziridza kuti pashaikwe anobuda munhandare kana yekucherwa kwezvicherwai ane yatinoti loss kana kuti akaitawo mari yakarasika. Saka isu tinofunga kuti izvozvo zvinoshanda, zvinoitawo kuti ukama hwedu nemainvestors, ukama hwedu nevari kuchera ivavo hurambe hwakanaka. Even iwo makambani acho ukamawo hwacho ne hurumende hurambe hwakanaka. Kunana America tikatarisa vana Britain, alternative dispute resolution andiri kutaura ndo inotoshandiswa kugadzisa hazokuenda kukoti, nokuti kukaenda kukoti kune umwe ucharuza, kune umwe uchahwina, zvinozova zvinoita kuti pasava neukama hwakanaka.
Ko, vashandi vanosara vari papiwo apa vamatsikidzi vangaitewo sei?
Pane nzira mbiri dzinobvumidzwa nemutemo wenyika yeZimbabwe kana makambani aya azova imwe chete sezviri kutaurwa. Kambani iyo inogona kuvatora kanawo kuvaita inonzi retrenchment process.
Gweta rinoona nezvemitemo mumabasa vaRogers Matsikidze vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Mukuru wevechidiki Muzanu PF vapupurai togarepi vanoti vechidiki havana masimba ekuva misa basa sezvo vasina kuvhoterwa kuva mukuru weboka iri. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mashoko avatogarepi anotevera kuirana kwakaita vechidiki veZanu PF kuvamisa basa ivo vatogarepi nedzimwe nhengo nhatu dzeboka iri vachivapomera mhosva yekusabata basa revechidiki sezvinotarisirwa. Vatogarepi avo vanove nhengo yebazi repamusoro repolitibhiro mubato reZanu PF nevamwe vaviri vanoti munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubazi revechidiki vaLouis Matutu pamwe nemutevedzeri wemunyori wezvekufambiswa kwemabasa muzvari Sibongile Sibanda vanonzi vakambomiswa basa pamusangano wechidiki wakaitwa neZuro Manheru. Asi vatogarepi vanoti havasati vataurirwa kuti vakamiswa basa kunyange hazvo vachiti vakanzwa kuti vechidiki vaigunununa kuti havasi kufambisa mabasa evechidiki zvakanaka. Vatogara vanoti kusawirana kwavo nevechidiki hazvinei nezvemwana wavo Gabriel uyo akadzingwa muZanu PF svondo rapera achipomerwa mhosva yekutuka mudzimai womutungamiri wenyika amai Grace Mugabe.
Hazvinei nezvemwana wangu izvo. Mwana wangu is a politician on his own. Okay. Inini wondi ndikazvimirira ndega. Inini avakutonditsvuda. Inini handisi kuda kurana mafees the youth league to their satisfaction. Wherever it is coming from, I don't know. Plus, in personal land, I got in the Kappa Vaita that decision. Okay. Because the chair meeting you, and the best of chair only can go see to a bit session with what I discuss. Like, as far as I'm concerned, I don't know why, what then instigated them to come up with that decision. I don't know.
Asi vatogarapi vanoti zvakaitwa nevechidiki kuti anzo uneriva sezvo vasina masimba ekuvamisa basa nekuti havana kuvhoterwa nemunhu pachigaro chavari asi kuti vakadomwa nemutungamiri webato vaRobert Mugabe kuti vatungamire vechidiki sezvinodiwa nebumbiro rebato ravo.
Ndokuvapila kuti handina chandombovapila. Ndinomirira president zvendotaura navamugabe. Ndovakandiapoinda ina handina kuvhoterwa namaitika. I'm 52 years old. The only person who can deal with me is the appointing authority.
Zvakaitwa nevechidiki zviri kukatyamadza veruzhinji muZanu PF sezvo vamugabe vakarumbidza vatogarepi kumasvingo masvondo maviri apera vachiti vakaronga zvakanaka bhavhadheyi ravo. Mutauriri weZanu PF vaSimon Kayamoyo vati vachataura chete kana vaverenga tsamba ichabva kunhengo dzevechidiki nedanho ravatora. Vakayamoyo vati zvinhu zvose zvichaitwa zvichienderana nebumbiro rebato. Kunetsana kuri muZanu PF kunonzi kuri kukonzerwa nezvikwata zviviri zvinonzi zviri kurwira masimba. Chikwata cheGeneration 40 chinonzi chiri kutsigira amai Mugabe ukuwo chikwata cheTeam Lacoste chinonzi chiri kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muChinoi ndine Arthur Chigoriwa.
Kanzuri yeguta raharare inoti yatara chirwere chetyphoid sengozi kana kuti outbreak zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi matatu nemumwe nechirwere ichi. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti izvi zvinoreva kuti kanzuri yavo yave kushandisa zvikwanisiro zvose mukurwisa pamwe nekudzivirira kupararira kwechirwere chemanyoka ichi. Vachideme vanoti vanhu vanodarika mazana mana vari kutarisiswawo sezvo vachityirwa kuti vangangodaro vaine chirwere ichi. Vanoti vamwe vanhu vaviri vakavanikwa vaine chirwere ichi panzvimbo inodyirwa pamereki mumusha weWarren Park D uye nhasi vashanyira nzvimbo iyi kuti vaongorore mamiriro apakaita. Chirwere ichi chakatanga kuonekwa mukupera kwegore rapera mumisha inogara veruzhinji yeGlenora, Glenview, Budiriro neHopley. Asi vachideme vanoti iye zvino chapararirawo kune mimwe misha inosanganisira kuwadzana neWarren Park. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iye.
Chirwere chetyphoid chiri kuramba chichipararira muHarare. Parizvino tapinda muyatinoti muchirungu outbreak mode. Muoutbreak mode ndimo kuti taakuita maresources edu ese kuti aende towards fighting this problem yetyphoid. Kana tiiti akasiri mushishi kuenda kuwedzera zvatakatyira mazuva ose, zvatakatyira mazuva ete kuti zvikuita nezvatiwedzera kuti tiyambe tiende tinotaura nevanhu vanhu vaone kuti dambudziko iri hombe sei.
Saka mane vangani vabatwa nechirwere ichi?
Makesi zatoti akakonfemewa kunzi ava vanhu vava vakatepwa vakawanikwa vaine taifodhi muHarare nezuro tataa pa 31 asi makesis evanhu vanga vari masuspects anga achipfuura iwo 400.
Tinoona kuti dambudziko iri rikuramba richimuka, vanhu havasi kutambira here dzidziso dzamuri kupa?
Tinodavira kuti vanhu vari kutambira nekuti even maspedzi racho achiuita achisi kuspeda zvekumhanya ichisipedawo michana michana. Tinodavira kuti vanhu vari kutambira dzidziso yatiri kuvapa.
Dambudziko hombe rinonyanyochemwawo nevagari vemuHarare ndere mvura yekunwa yakachena, vari kuti haisi kuwanikwa. Zvii zviri kuitwawo nekanzuru kuti munge muchibatsira nedivi iroro?
Kanzuru iri mushishi yekugadzirisa mvura kuti mvura iende kuvanhu yakawanda yakachena. Tiri kugadzira nyaya togatitaura nyaya yemoken jeffrey nemari dzatakawana dzemaloan dzekuchina dziya nemari dzezimfund tiri kuramba tichingogadzira moken jeffrey kuti mvura inge ichiwanda jegerera.
Matunhu api amungati ari kuramba achiwedzera uwandu hwevanhwa?
Glen Nora, Budiriro, Glenview, Hopley, nzvimbo dzana kuwadzana ndiko kuri kuita chirwere ndiko kwachiri kutushuka.
Patinonzwa kuti chirwere chabatwa pamereki, kanzuri ichatora matanho api ekugadziridza nyaya iyi? Panovharwa here kana panoramba pakavhurwa?
Tatiendapo pamereki tinodzidzisa vanhu varipo nezvehygiene tivaparidzira kuti vaite izvi neizvi. Tichatarisawo zvimbuzi zvavo, tichatarisawo mvura iripo pakamira sei kuti tirambe tichipararira.
Ava vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket nhasi chakunda chikwata cheHong Kong mutambo wekutanga weInternational Cricket Council World 20 Group B watambirwa kunagroup kuIndia nhasi. Zimbabwe yakunda Hong Kong ne 14 runs. Muongorori wemutambo wecricket Muzvare Grace Chirumanzu vanoti zvinofadza kuti chikwata cheZimbabwe chakunda, asi sangano recricket remunyika rinofanirwa kutsvaga vatambi vechidiki kuitira kuti vakwanise kuumba chikwata chakasimba mune ramangwana. Zimbabwe ichatamba nechikwata cheScotland nemusi wechina mumakwikwi aya. Marvelous Mhlanga weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Chirumanzu kuti tinzwe zvizere.
Kuti zvaitwa neZimbabwe zvinhu zvakanaka chose nekuti vakwanisa kutanga mutambo uyu nekuhwina, zvinhu zvinova zvinokurudzira morari yavo kuenda mberi kwemutambo vachizenge vachisangana nemamwe matimu akaoma kutamba nawo. Zvinhu zvinofadza nekuti timu yakaita seHong Kong chikwata chatinotarisira kuti Zimbabwe chisanyanyonetsekana nekurova. Asi zvichakadaro pane zvinji zvekuti zvifane kugadziriswa netimu yeZimbabwe. Vanoda kuti vagone kugadzirisa betting yavo, vagone kugadzirisawo bowling yavo, tichizenge takutarisa nezvikwata zvinotarisawo semaunderdogs patiresi.
Tinoona kuti mutambi Elton Chigumbura yatamba zvinonwisa mvura apo awanikwa iye achirova tinoti ma3 akakwanisa iye kubatsira chikwata chake kuti vawane zvibodzwa zviri pamusoro. Pane vamwe vatambi here vamungaone mune ramangwana vachizobatsirawo chikwata cheZimbabwe?
Kutamba kwavo kwavaita nhasi tingati Elton Chigumbura naVusi Spanda vabatsira kuti chikwata chigume kuwana chinohwina. Asi zvinhu zvinofadzawo kuti tizoona ramangwana vana vechidiki vachigoniswa kuti vakwanewo mutimu yakadai achitambawo paWorld Cup, nekuti takanyanyisa kutemba nevatambi vakaita sana Hamilton Masakadza, ana Elton Chigumbura, ana Vusi. Vave nemakore ekuti zvimwe kuda gore rinouya kana mutambo uchateera World Cup vanenge vasichakwanisi kutamba. Zvinhu zvichatikanganisa nekuti tinofanira kuti tikurudzire vechidiki kuti vazenge vachitevera munhano dzavo dzavanenge vachiita pamaWorld Cup akadai. Tinofara nekutamba kwaita Elton Chigumbura, kutamba kwaita Vusi, asi tinoti kune Zimbabwe Cricket tinokurudzira kuti vazinge vachiisawo vechidiki vanogona kudzidzawo kwavari kuti mangwana vagonosimudzirawo mutambo.
Asi munoona ivo veZimbabwe Cricket vachitora kurudziro iyi here?
Kurudziro iyi handione vari kuitora, nekuti ndofunga kutya kuti vakatora vechidiki nguva ino vanowanikwa nokuno kunozvamburwa zvinonyadzisa zvinozonzi Zimbabwe yave yakuiswa muchikwata chimwe chete nenyika dzakaita sana Hong Kong. Asi ndoona zvisingabetseri kuti tirambe takabatirira kune vechikuru avo vakuda kusiya mutambo tisiya vechidiki.
Avo vanga vari muzvare Grace Chirumanzu vanongorora nhau dzemitambo vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 vari muHarare.
Mukuenderera mberi tichitarisa nezvezuva revanhukadzi ranhasi, mamwe madzimai ari kumarondera mudunhu remashonaland east anoti anoda rubatsiro rwemari kuitira kuti zvirongwa zvavo zvebudiriro zvienderere mberi. Chioniso Jani weStudio 7 aita hurukuro naBarbara Bass wesangano reWomen of Hope and Honor International Ministries marondera kuti tinzwe zvavari kushuvira.
Tikukurudzira madzimai kuti vaite mabasa akushandisa maoko avo. Asi sezvinoiwo gore rino munyika medu muno makaita drought. Tiri kuita maprojekti ekurima iwo howa. Takawana howa huri howa kuhuri nyore kuita pamusana pekuti hunoda nzvimbo diki nemvura shoma. Pamusoro paizvozvo mamwe zvemadzimai tinovaisa magrupu akasiyana siyana. Vamwe vari kuita anonzi macoil beds. Macoil beds aya anenge huku, saka tinoaisa mumatezi. Mazai emacoil beds aya ndiwo ati kunyanya kuda ari kukurudzirwa zvikuru kuti tiye adye pamusana peutano hwedu. Saka mazai emacoil beds akawanikwa ari wane utano kupfuura zvemamwe mazai edu ehuku dzatajaira. Pamusoro paizvozvo mamwe madzimai tiri kuakurudzirazve kurima mbambaira. Mabyproducts embambaira iyi ikofi, unogona kubika chingwa, unogadzira flour kubva mumbambaira iyoyo wobika chingwa. Mumbambaira iyoyo inogona kutwiwa yoburitsa mukaka. Iye zvimwe tiri kuita tiri kwaMutare nemadzimai ekwaMutare.
Ko nyaya yemari mukuona sei mari?
Mari iri kutinesa muno munyika medu nekuti iye zvimwe tiri kushandisa us dollar. Ende madzimai mazhinji panike vatinoshanda navo isu mawidhow. Asi pamari apa pari kunetsa nekuti kuti tinotsvaga zvikwereti mumabhengi umu isu hatina kolekarao. Saka ndo zvinhu zviri kutitinetsei iye zvino munguva yatiri, asi idea mari vakatipa. Ende tiri kuita zviri zvishoma neshoma because hatina resosi yakawanda. Otherwise dai tanga tawana kamukana kekuwana vamuwano wapuhwe mutoro wekutibatsira pamaprojekti edu matatu iwayi, taiona kuti madzimai mazhinji munyika muno anga asabatsiri.
Munofunga here kuti munogona kubata maprojekti mahombe kana mapuwa mariro?
Aiwa madzimai, munhu womudzimai anogona kushanda kana Bhaibheri rinototaura Proverbs 31 kuti mudzimai haarari.
Mufundisi Barbara Bass vanoshanda neWomen of Hope and Honor International Ministries vachitaura naChioniso Jani weStudio 7 vari kumarondera.
Ini ndinonzi Mbuya Stella Chiwesha. Ndane makore 69 ndikasvitsa muna 8 July ndinenge ndane 70 years. Saka ndane makore 50 ndichividza mbiri. Iri zuva remadzimai kairi kwai inini ndiri kuriremekedza zvikuru. Asi ndichibvunza ndiine mubvunzo zvakare kuti kwezvinhu zvinombofamba seiko? I vanhu vanombozvishambisa seiko kuti vadzinyiriri vanhukadzi kudaro soko? Saka aiwa, zuva reInternational Women's Day ka tiri kuti riri zuva remakakatanwa. Tinoda kuti riri zuva rekuti everything zvinoitwa muchiviri chinyoro. Is a wonderful International Women's Day, ladies.
Manzwa kubva kuna Mbuya Stella Chiweshe. Asi musakangana kuti muchirongwa chedu cheThe Connection na 8:30 p.m. paLive Talk tiri kutarisa nyaya yezuva remadzimai, tichitarisa madzimai echidiki.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Munyori wekutanga muZanu PF vatogarepi vanodzingwa mubato.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.